Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzeduza nasi china kukazi 7-2019. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kunobatana nevamwe kumusangano wenhaurirano wakokerwa nevemachechi asi vachitumira nhumwa yavo uye vari sachigaro vezanupf amai Opa Muchinguri Kashiri kuti vavamirire pamusangano uyu uyo wapindwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu opa maonero avo pazvinhu zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti nhaurirano dzifambire mberi zvakanaka. Mumiriri weNorton muparamende Vatemba Muliswa vombosiya chigaro chasva chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mushure mekunge mutauriri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichaferefeta vaMuliswa nevamwe vavo vatatu vanonzi vakaita zveuori. Masangano evarairidzi anoti kunyangwe hazvo varairidzi vari kutyisidzirwa munyika yose vacharamba vachienderera mberi nekurama mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Nhasi tine nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichipawo maonero adzo pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na8pm tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano dziri kurongwa munyika uye kuti dzichabatawo sei vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.